Wheezy.
Kana muji manya mazarazi. Mamiri rei. Undijora mandi onei. Mandi onei. Jamuno reva shinondi pei. Jamagani vengera ndagai jaigo. Munongo nonge tsabandiri sei. Mandi onei. Jamuno reva shinondi pei. Jamagani vengera ndagai jaigo. Munongo nonge tsabandiri sei. Makuti maguremu munoremera kunyangwe vanoremu mukakanganwa kutenda vairera vakashevedzera naza muchadaira makapomura zvinoera makaparadza mumiko yerudo kufananidza mudzimu nechipoko muchiti munoreremu kavaona vaibva ukashandikati hezvo zvavaremera kavaona vozva ukashandikati chinhu zvavaremera kavaona vaibva ukashandikati hezvo zvavaremera kavaona vozva ukashandikati majogo ose nando anopfepi nehondo yose yamunorwa munorwe mungangoziyana neni munopfei nehondo yose yamunorwa munorwe muchanopengera kwamakatenga fodya muri penyu moga mune umbimbi ndoga munozvibaya nepfumo ramakarodza yaramba yakachomba yakafa yakarota dai muri mimi mune simba rekudenga kwaisamboedza kusina chiedza dai matipedza maisatireka maisatireka makuti makuremu munoremera kunyangwe vanoremu mukakanganwa kutenda vairera vakashevedzera naza muchadaira makapomura zvinoera makaparadza mumiko yerudo kufananidza mudzimu nechipoko muchiti munoreremu kavaona vaibva ukashandikati hezvo zvavaremera kavaona vozva ukashandikati chinhu zvavaremera kavaona vaibva ukashandikati hezvo zvavaremera kavaona vozva ukashandikati avadi kupfu zvavaremera muchizviti munoremu asva kunetsa asma kuneta asma kupanika kukurumidza kuneta mujizviti munoremu.